Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kurume 29 2020 makaterera ku Studio 7 nevenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC mchiti. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hurumende inoti kutanga mangwana mauto ndiwo achaona kuti hapana vanhu vanongombeya mbeya mumigwagwa zvisina tsarukano kuri kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vanomwe nekuuraya munhu mumwe chete munyika.
Timo hondo chaimo chaimo and tinofanirwa kuti tunyatsoziva kuti adhere to the measures enforcement zvinofanirwa kuitwa kuti tiwine chinhu nenyaya yekuti vanhu vanga vati mangwana hamuzari moke the security forces are helping in terms of management together with everyone
vana chiremba vakawanda voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti zvichemo zvavo zvekuti vawane zvekuzvidzivirira kubva kuchirwere checoronavirus hazvisati zvagadziriswa Sangano re Grain Millers Association of Zimbabwe rinoti riri kushushika nawo nevanhu vari kuungana vakawanda vachida kutenga hupfu muzvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC.
Mushure mekunge vanhu vanomwe vabatwa nechirwere checoronavirus munyika uye mumwe chete achibva ashaya nemusi wemuvhuro svondo rapera vanhu kutanga mangwana vanenge vomanikidzwa kugara mumba kana vasina basa rakakosha ravari kuita nhasi gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati masoja achanga ari mugwagwa kuona kuti vanhu vatevera zviri kukurudzirwa nehurumende Nunurai Jena, anotipanya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi apo vanga vachisangana neutungamiri webazi riri kuona nezvechirwere checoronavirus mudunhu reMashonaland West amai Mutsvangwa vati vose vacharamba kutevera mutemo wekugara mumba uye wekuungana vacharangwa nemasoja.
Enforcement zvinofanirwa kuitwa kuti tiwine chinhu mangwana hamuzari moke the security forces are helping to in terms of management together with everyone kuti zvingamanejeka sei haikona kuti umwe anofunga kuti aini ndine nharo maningi kana kuti ndoda kuti vanondiita sei unozoitwa something
amai Mutsvangwa vayambirawo vedzisvondo kuti vatevedzere mutemo wekusaungana nguva yehorodhi yeeaster nekuti vakatadza kuita izvi vachazvionera pamunhu sefodya
chirwere ichi chadingindira nyika yese hachisi chokuti chokurambidza kuti vanhu vasanamata nekuti tinozviziva kuti mwari ndiye mukuru anotichengeta asi mwari anotichengeteiwo saka pane patiri apa zvakakosha zvikuru kuramba tiramba tichitaura navo vaya vangati no kuchechi ndokwatichatoenda chete mutemo wehurumende regai ndikudzei kuti kana paiswa mutemo pane enforcement
asi vati vatore venhau vanofanirwa kuita basa ravo semazuva ose zvisinei nekuti havana zvitupa zvekushanda zvegore rino kana kuti accreditation cards vachitaura pamusangano mumwe chetewo mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wendless Nyamayaro vati motokari hombe dzinotakura zvinhu dzichipfuura nemunyika dzinofanirwa kuongororwa kuti dzisatakure veruzhinji
and that could be a problem to us so they should have places around apa munomira baba munomchinoi it's only this place where allowed to stop and those fellows that are monitored
Amai mutsvanga vazivisawo vanhu kuti pavanenge vari mudzimba vakarwara vanofanirwa kuridza runhare panhamba dzinoti 2019 kuti vawane rubatsiro. Asi mutauriri webato guru rinopikisa reMDC vaDaniel Molokeli vati mauto anofanirwa kudzidziswa kushanda nevanhu kuti vasazopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu sezvinomboitika vakanzi vaende kunochengetedza runyararo.
Sesangano reMDC tiri kugamuchira zvaitwa kuti kuitwe lockdown muZimbabwe. Chatinokoshesa ndechekuti mauto achatumirwa kuti ashande pakati pevanhu adzidziswe nenyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti vasaite zvinhu zvichaita kuti ticheme mangwana kuti vakutouraya vanhu or vakutorega kuremekedza makodzero dzevanhu.
Mashoko aya atinirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mazinga vanhu vamukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica.
Panobuda mauto kuti vabatsire kuchengetedzwa kwemitemo, zvakakosha kuti mauto ashande nguva dzose ari mukati memutemo achichengetedza mitemo nekodzero dzevanhu.
Zvichakadaro, zvitese zvemabhazi munyika yose zvaswera zvakazara vanhu vachiedza kuenda kumisha yavo. Pamusika yembare nembudzi panga pakazara vanhu zvakanyanya. Asi vakawanda vakundikana sezvo michovha yanga iri mishoma kana kuti yanga yodhura zvakanyanya. Mabhazi ezutko anga achimhanyirwa nevazhinji anga achikundikana kutakura munhu wose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vanoti hurumende haisati yagadzirisa zvichemo zvavo zvekuti vakwanise kuwana zvikwanisiro pakurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vanomwe munyika ndivo vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Vana mukoti navana chiremba vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera vachiti vanoda zvekuzvidzivirira zvakaita semagrovhosi, mamask uye hanzu dzacho. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Asi mumiriri weZimbabwe kuAfrican Union kuEthiopia vaAlbert Chimbindi vakati Zimbabwe ichawana zvimwe zvekurwisa coronavirus kubva kusangano reJack Ma neAlibaba Foundation, iro rakapa African Union zvikwanisiro izvi zvakasvika muEthiopia svondo rapera kumuzinda weAU. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata Dr. Zvakada.
Tinotoonawo pazvipiti kuti zvinotiyawo kunana America vane zvaanobuda vakapfeka kunyange zvisina kukwana, asi nezvimwe zvinotarisirwawo nde munhu anazvo nekunge ati maminimum. Tinoziva kuti hatina petichakwanisa kuwana zvese, asi pane maminimum anotarisirwa kunge aripo, vavatakatarisirwawo kunge aripo. Zvekare machiremba ekwenyu ikoko machiremba anobhadhara zvakakwana, anofamba nedzimota dzavo zvekuti vanokwanisa kunge vachisofaisiendeka. Isi machiremba ekuno hazhinji haadhiraivhi, andofambawo nemakombi. Saka tiri kudawo ziva kuti tichazofambisa sei nekuda kwekuti vakanga vachisangana nevamwe sofaisolation yaya hapachina zvetiri kuedza kukurudzisa.
Tichitarisawo nyaya yedzidziso yekuti chirwere ichi chinopararira sei, iri kuitwa here? Notambotaura nana mukoti vari kuti kunenge kwakadzidziswa vanhu vashoma. Ko kunana chiremba zvakamira sei?
Ndozvimwe zvezvinotozotatiutaura izvozvo kuti dzidziso yacho yakaitwa vashoma, asi vana chiremba vari pagraund vanowandiwo vachange vachitanga kusangana nevarwere. Dzidziso iyi haina kunyatsoitwa zvakakwana. Saka ndozvimwe zvezvinyunyuto zvacho zvanga tiri kutaura izvozvo kuti dzidziso yacho machiremba anenge achitanga sangana nevarwere tinoti mafrontline acho haana zvakakwana zvaisivira ende haana ruzivo rakakwana rwekuti wawana munhu ane korona unoita sei. Nendakuti rukindi yacho yekuriseya yacho haina zvakakwana.
tichi tarisa iro dambudziko riri ku Wilkins iri makakurukura nezvazvo here pamaka taura one iyo hurumende yacho
ati fatita taura nayo munda saka nguva nyorera kuti rugota sora kuti vachanga kusikadziri
mumwe musangano uri kuriini manje
akisataziva savatonera kunzwa kune hurumende tichange tichifambira sei apandino achinoda kupinya ndiko kuti achiremba haasi kuti haasi kuda kushanda haasi kuda kubatsira nehurumende kurwisa nedambudziko raawira nekuti injozi inowanikwa chero nani zvake haisi mhosva yemunhu samachiremba wake tinoda kunge tiri pamberi tichibatsirana asi pane zvinoda kuchigadzira zvekwanisa kubatsirana zvakakwana
Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada, vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema nekukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu. Mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vazivisa kuti vanhu vanofanira kugara mudzimba kwemazuva makumi maviri nerimwe anotevera nechinangwa chekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vanhu vanenge vachienda kumabasa ndevaye chete vane mabasa anenge achinzi akakosha. Vamwe vanhu vaida kutora mari mumabhanga nezuro kana kuWestern Union neMoneyGram vakakundikana nekuda kwekuwanda kwevanhu vaidawo kuita izvi. Asi kunyange hazvo zviri kunzi vanhu vagare kumba, vamwe vanorarama nekutengesa migwagwa nemamwe mabasa emaoko vaudza Studio 7 kuti vari kuzoenderera mberi nekuenda kubasa sezvo vasina chekubata. Imwe nyaya iri kunetsawo ndeyekuti vanhu vari kuungana vakawanda vachiedza kutora mari kana kutenga zvinhu. Sachigaro wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vatenda kuti iri dambudziko rinoda kugadziriswa.
Ndinodaira kuti mutungamiri wenyika vakanyatsopa mashoko anoudza maringe kuchidzana kweruzhinji panzvimbo dzakadai. Saka tiri muchitaura nezvitoro kuti tingarerudze sei dambudziko rekuunganirwa kunenge kuchiya hupfu. Izvozvi maMillers ari kugaya hupfu hupfu uri kuenda asi huchiri hwakashomeka. Saka dambudziko tinaro tichituita musoro pamwe chete munara pamwe chete nemuchitoro nemapurisa.
Asi zvii zvingaitwe semaonero enyu kuti vanhu vomira muraini asi paine chinzvimbo pakati pavo chekuti vasakwanise kutapurirana chirwere ichi zvingashanda here izvozvo?
Hamuzi muZimbabwe chete muri kuwanikwa vanhu vakamirira kutya. Kunyange kune dzimwe nyika dzakabudirira dzakasungira kuAmerica nekuEurope nekuSouth Africa vanhu vari kungomira mutsara vachinji vacho vachityira kuti chingazochomeka. Asi pane mutemo yekuti izvo vanhu ngavamire vakapanana gwanza rinokwana kuita mita imwe chete. Saka chikuru chinenge chichitanga kutarisirwa ndechekuti vanhu vasvitambire vaiteverega nekuteerera kwavo pasave nekuzoshandisirana kwesimba kuti vanhu vateerere. Saka tine chikurumbira kune vese vanenge vachienda mutsarayo kuti hongu hupfunonwa kuwana asi hatidi kuti mutakure hupfu nechirwere ichi. Saka tinokumbira kuti dai tanga takoshesawo zvakare utano tiramirira hupfu kudai.
Mubvunzo wekupedzisira tiri kuonawo vanhu vaakutenga zvinhu zvakawandisa nekutyira kuti pada vangazonzi garai mudzimba. Hongu imi munongogadzira zvinhu hamuzopinde muzvitoro muchiona kuti zvaatengeswa sei. Asi hamusi kumbotaurirawo here nevanotengesawo muzvitoro ava kuti pada zviri nani kutengesera munhu chimwe chete kana iri shuga imwe chete kuti vamwe vaonewo chouviri pane kuti vanhu vaite zvekuhodha zvataakuona zvaakuitika?
Tane dambudziko rekuti tane vanhu vatova vatengese basa kuti mhuri imwe chete inopinda baba namai nevana vachinotenga upfu vakawandisa kupfuura vanoshandisa. Vane chivimbo chekuti vanonozvinotengesera kune vamwe. Iro idambudziko ratinaro ndinziva kuti vapiwa zita remadimiriro ainzi professional bias. Saka isu zvatiedza kuita padambudziko iri nderekuti chikuru chinopedza dambudziko iri kuwanza upfu mumusika kana muchitoro. Saka tanga tichitarisa hedu zviri kuitika kuMozambique neSouth Africa mashoko anga achipirwa nehurumende kuti varikuda kugadzisa dambudziko recovid sei kusanganisa vatu vanhu vagare kukumba. tinofara kuti pale zvino nyika mbiri idzo dzinokwanisa kuti kwatinotora kana kuti kwatinokwanisa kupfuura nako muchibage tisizomisa kufamba kwechibage tichiuya kuZimbabwe. Saka isu tine chibage chakati chatakawana izvozvo chatanga kuti chiti wandei tichipinda chibage ichi chiri kututsira icho chiri kuuya nehurumende. Tinodayira kuti izvo zvaita urongwa hwelockdown isu sesanisimamilas tiri vamwe vanonzi maessential commodities tichazenge chiramba tichienda kubasa kana hurumende yatibvumira.
Sachigaro wesangano reGrain Millers Association vatafadzwa musarara vari parunare muHarare. Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mari yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondorega-rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe, chinogara muno muAmerica kuOhio ko, uyezve inhengo yesangano reCitizens Initiative, tine hurukuro navaFreeman Chari. Sangano ravaChari riri pakati pekuunganidza mari nechirungu chinoti fundraising, iyo ine chinangwa chekubatsira vana chiremba nevana mukoti munyika. Panguwa iyo, pasi rose kusanganisira kuZimbabwe vanhu vari kutarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus. VaChari vari kufundraiser mari vachishandisa dande mutande vachishandisa chirongwa cheGoFundMe. Pari zvino vaunganidza mari iyo inosvika $23,000 madhora ekuAmerica aya muri yeZimbabwe. Aiwa, muri yeZimbabwe ngatiendei kuhurukuro yatiinayo navaFreeman Chari. Chinzwe zvizere pamusoro pezvechirongwa ichi. Ngachibata nyaya ndakunzira ifana mavhura chimwe chirongwa cheGoFundMe. Mungatudzawo zvizere here pamusoro pezvirongwa izvi?
Much gore rapera kuchimanimane ndinofunga kuti vanhu vanoziva kuti kwakaitika cyclone yakauraya vanhu vanosvika 1000. Saka isusu semacitizens takangobatana tikati toita sei. Vanhu vakati ano ngatikande mari tione kuti tingaita sei nenyaya dzechikafu nenyaya dzemabandage nevakavhunika kuvabatsira kurapa. Saka ipapo takabva tavhura GoFundMe, vanhu vakatanga kukanda mari, vanhu vakakanda mari yakawanda chose. Tikakwanisa kuendesa chikafu chaisvika about $48,000 chakanodhiropwa nemahelicopter vachidonedzera vanhu vachitora. Papera masvona anokwana kuita matatu kana mana takazoona kuti chikafu chachawanda, chimwe chaibva kunana South Africa nemaorganization akawanda ngaakuuya nezvakasiyana-siyana. Tikaona kuti tikakwanisa kubatsira vanhu nezvinhu zvinoita kuti vasazorwara uye kuti vakwanise kurarama vachienda mberi sematoilets, zvimbuzi takakwanisa kuvaka zvakati kuita kuti vanhu vasaita korera. Tikakwanisawo kuzovaka dzimba dzekudzidzira mablocks kundima nekumandara kubikita.
Mune chimwewo chirongwa besides icho chekutanga chamatsanangura cheCitizens Clinic, chirongwa icho chakufamba zvakanaka
here? Chirongwa cheCitizens Clinic zvakaitika ndezvekuti pane pakanetsana vanachiremba nehurumende, vanachiremba vakadzimba vese, asi vabereki vedu isusu vakatanga kurwara. Vanga vaiti hatichakwanisi kuwana mishonga, hatisi kuonekwa kumamisha uko. Saka isusu takabva tati ngatingobatanidza zvekare tione kuti tingakwanisa here kuwana vanachiremba vanoenda kunoona hama dzedu kunzvimbo dzakasiyana. Saka takaenda kunana Bulawayo, Bhinga, Mutare, Masvingo neHarare tichingoona vanhu vairwara tichivatengera mishonga.
Tochipinda munyaya yezvechirongwa ichi chamakuloncha,
icho chinechinangwa chokubatsira vana doctor munyika
pasirose riri kuchema necorona temhuri yeZimbabwe vanhu vakatarisa vakaona kuti zvinhu zviri kuitika izvi zvikauya zvikatibata isusu pachaitika batai batai saka vanhu vari kubvunzana kuti toita sei toita sei isu tikati sema citizens tava neexperience yokuita tichibatsira ngatibatane zvekare tione kuti tingakwanisa here kunobatsira vana chiremba nanamukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana
tichipeta hurukuro yedu vachari ndaandikumbirokumuudzawo kamhuri yeZimbabwe kuti kana munhu ane chido chokupai mari chepakubatsira pachirongwa ichi munobatika sei
vanenge vane makadhi akaita sevisa mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda pagofundme vanongosecha kutsvaga kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana kana kuti vakaenda patwitter yangu @freemanchari vanondiwana kana muri muZimbabwe zvatiri kuita iko zvino izvi ndezvekuti mari iri kupinda muakaunti yeboard member adu vanonzi vamahohoma vanongotumira pa 26377078387 tichagadzisa kuti tione kuti tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ekuecocash asi iko zvino izvi ndo zvatiri kuita asi tine spreadsheet ratinorakidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero
aiwa tinotenda vafreeman chari vesangano recitizens initiative muri Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus chirongwa deconnection muineni mike hove 8-9 PM muri Zimbabwe musakanganwe tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu nepamusana pecoronavirus chinobhururuka chinomhara muri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro ndini wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba Jesu simba
mani rakanaka vatereri ini ndini Tanonoka Wande ndichikutambira nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero chirwere checoronavirus kana kuti COVID-19 chiri kunetsa pasi pose nyika zhinji dzichirambidza vanhu vabvo kuti vabude mudzimba nhasi tiri kuda kutarisa pamusoro pechirwere ichi uye nebasa riri kuitwa kana kuti rinofanirwa kuitwa nevemakereke mukubatsira kumisa kupararira kwechirwere ichi tichatanga hurukuro yedu na Reverend Dr. Kenneth Mtata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches. Dr. Mtata, kana makatarisa chirwere checoronavirus ichi kana kuti COVID-19 chii chiri kuitwa nevemakereke kana kuti chii chavanofanira kuva vachiita mukubatsira kudzivirira kupararira kwacho?
Makereke anosangana zvikuru ndiyo nzira yavanoita nayo basa ravo nderekuti vanoungana vakawanda uyezve kana vaungana vanomhorosana vanobhabhatidzana vamwe vanombundikirana vachifarirana nezvimwe zvakadaro asi munguva yechigwere zvinhu zvose zvinofanira kuti zvishanduke kuitira kuti chigwere chisapararira zvikuru muvanhu ivavo vanenge vachisangana munguva dzakadaro chatanga chikurudzira isu kumakereke iye zvino changari chicho kuti hongo directive yehurumende akatanga ichiti vanhu 100 kukambozobuda nyaya yevanhu 50 tikati isu makereke hagone kuti ati averenge kuti nhasi iko zvino kwapinda vanhu 99 saka svondo ingaenda mberi kana kuti kwapinda vanhu 49 saka tingasangana hedu chatakaona ndechokuti kupararira kwechigwere ichi hakunei nenyaya yemanhamba awa kana makangoungana hauzivi kuti munhu abva nebhazi mubhazi imomo manga makamira sei abva nekombi hauzivi kuti mukombi imomo makamira sei saka takapedzira tokurudzira makereke nechokuti zvingava nani kuti munguva ino vanhu vashumire vari kudzimba dzavo. Ndocho kutanga tatirikurudzira kumakereke uye zvino tinofara kuti makereke mazhinji akazviita izvozvo. Chimwe chechipiri chatanga tichikurudzira ndechekuti zvimwe zvose zvanga zvakataugwa zvekugezwa kwemaoko, zvekukosora vanhu vakaita ruoko mukati megokora nezvimwe zvakadaro, tisanga tichikurudzira kuti zvirambe zvichienda kumberi. Asi vahwande tinogona kunge tasvika pane chimwe chinhano iye zvino, nokuti shungu dzedu dzanga dziri zvokuti vanhu tisabata chigwere. Asi hazvizikamwe kuti iye zvino ana acho neusina ndiani. Saka tinogona kunge tasvika pachinhano chekuti zvingava nani kuti tichitanga kufunga pamusoro penyaya yekuti hazvisina nere kuti titi tose pamwe takatochibata kana kuti vazhinji vedu vakandochibata. Nokuti kana iriyo nyaya yekuti tose takandochibata kana kuti vazhinji vakachibata, zvinotsvaka kuti tichiva nedzimwe nzira dzebehavior kupfuura dzatanga tinadzo pakutanga.
Varipo vatendi vanoti vanokwanisa kushandisa minamato kuti vasabatwa nechirwere ichi.
Pane vakristu vanotaura mashoko akasiyana siyana nenyaya yekorona kana kuti zvimwe zvigwere zvose. Haisi nyaya tsva kubva kunguva yeHIV and AIDS. Kune vakristu vaiti musamwa maARV nokuti togona kunamatira emukapora. Vamwe vachitaurawo nezvimwe zvigwere zvakangosiyana siyana kuti hazvinei nemishonga, tikangonamata zvinopora. Nanhasi panguva yekorona variko vari kuti izvi zvekorona zvinoratidza kuti vanhu havatendi munotya, ndosaka muchitaura nezvokuti tizvidzivirire. Asi zvine munamato tinokunda. Ndofunga mashoko asina kutsarukana, mashoko atisina kurudziri zvikuru nenyaya yekuti nyaya yekuzvidzivirira kubva panjodzi inyaya inowanikwa chero kubva mukati meshoko raMwari. Josefa wakaudziwa muhope kuti atiza nemwana Herodi anoda kumuuraya. Vakristu vanofanira kudzidza kuti kana tapuwa yambiro, yambiro iyoyo inofanira kubata nokutogwa siriasi tichero nevakristu. Mwari anotidzivirira hongu, asi zvakakosha kuti nesu tisaita zvinhu mavone tichiti nenyaya kuti tisiri vakristu tichadziviriko. Zvinotsvaka kuti kana tichiziva kuti zvinhu zvinokuvadza ndezvipi titize kubva pazviri. Mwari agoropafadza kutiza kwedu ikoko.
Mazvinzwira vatendi pamusoro pevatendi nechirwere checoronavirus. Namashoko iwayo abva kuna Reverend Dr. Kenneth Mtata, munyore mukuru weZimbabwe Council of Churches. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare zvondo rinouya patinokuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka Wande, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Vanachiremba navana mukoti vakawanda voenderera mberi nekuramwa mabasa vachiti hurumende irikundikana kuvapa zvekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vakawanda munyika vochema-chemawo nemitengo yezvinhu yowedzerwa zvakanyanya, apo vakawanda votarisirwa kusaenda kumabasa kutanga mangwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichiti ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana mshita ujitumira tsamba mboja, zitu mirei ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.